Mumumbereka endawo kumusangano weongororo yezvedzidzo uyu amai Martha Makosa vati vanga vachitarisa kuti vanopa maonero avo nezvedzidzo yepasi asi vati vawana kuine mibvunzo yakagadzirwa nechekare.
Ministry yakaformulata maquestions saka isu taita tikasvika muyamuya maybe vanenge vachitibvunza kutoti imimi as parents zvii zvamuri kutarisira.
Mumwe zvemubereki adangozikanwa nekuti amai Tendai vati pamusoro pekuti zvikwanisiro zviri kunetsa kunyanya pakuita zvidzidzo zvekala, dzidzo iriko inoda kuti vana vagare vachiita tsvakurudzo pamadandemutande vachiti vave kusangana nezvimwe zvisinei nedzidzo.
Akatoona music kana chii akuita izvozvo nekutozoona zvimwe zvinhu zvisinei nezvaari kuresearch.
Zvirongwa zvekala zvinopa mukana kuvadzidzi kuti varatidze matarenda avo muzvinhu zvakasiyana-siyana uye ndozvezvimwe zvinobatanidzwa nezvinenge zvawanikwa nemudzidzi mubvunzo dzake dzekupera kwezvidzidzo. Vatatenda Chimuti vataurawo neStudio 7 vati kunyange hazvo dzidzo iriko kusanganisira ikala yakanaka zvikuru kunyanya munyaya dzekushandisa umhizha hwaiye zvino, dambudziko nderekuti zvidzidzo zviriko zviri kuomera zvese vabereki nevana pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro nekudaro dai zvambomirwa.
Kala acho vamwe vanotouya nevana even isu vabereki hatitomagoni.
Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita atiwo zvidzidzo zvawandisa uye hakuna vadzidzisi vane unyanzvi hwezvimwe zvidzidzo izvi.
Izvezvika vanoti VPA inofanira kunge ina ticha vayo but VPA haina ticha, zvakungomupunyikidzwa muna ticha iyeye agara arivo kalikulamu yavo iyi tikutoona ikutosichena vana.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vati ongororo yavange vachiitawo parutivi inoratidza kuti vabereki vakawanda vasi kufara neurongwa hwedzidzo uhu kunyanya hwecontinuous assessment learning activities, vakakurudzira kuti zvidzidzo zvekala zvideredzwe huwandu vachiitawo vanoda kuti dzidziso yebumbiro remutemo ive muzvidzidzo.
Kuti constitutional literacy inoda kudzidziswa kubva vana vari vadiki, saka tinoda kuti zviiswa izvozvo mukarikiramu. Pamakala tiri kuti ngapazvidzuswe, pangosara paine one color pamwana chete.
Munyori anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change amai Evelyn Masaiti vati sebato vanoona kuti urongwa hwedzidzo huripo huri kuda mari yakawanda zvakanyanya.
Mamiriro akaita upfumi hwenyika munyika huri kukonzeresa kuti vabereki vadhurirwe zvakanyanya nekudzidzisa vana vavo muzvikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kudivi reZANPF sezvo tatadza kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi. Mutauriri webasi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chatanga uye chiri kufamba zvakanaka.
Tambopedza zvatiri kuita pane vamwe vasekonda zvatiri kusangana nawo asi zvinhu zvacho zviri kufamba zvakanaka chaizvo.
Vachitaura nezvekugunununa kwevamwe vabereki nekuwana kuine mibvunzo yavanga vachinzi vapindure, vandoro vati ndozvavakaona zvichiita kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka. Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupetwa mangwana, vandoro vachiti vanenge vava nezvakazara pamusoro pechirongwa ichi manheru anhasi. Vatiwo donzvo ravo nderekuona kuti munhu wese munyika akwanisa kupa pfungwa dzake. Urongwa hwedzidzo utsvahu kana kuti new curriculum yakatanga kugadzirwa muna 2014 yakapedziswa muna 2015. Urongwa hwekuivandudza muzvikamu hwakazotangawo muna 2017. Hwaro hwedzidzo hu kana kuti principles hunosanganisira kuenzaniswa kwemikana inclusivity, kuwanikwa nyore accessibility, hunhu respect uye kuva pachena transparent. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.